Kambani yeshen inonzi yaida kuparadza makomo anosanganisira dombo rembudzi, chisena, nyaungwe neurekure kuti ikwanise kutora matombo akagadzira makomo aya. Asi kambani iyi chiri kufambira nyaya idzi, vagari vekumaroye kwamurewa vakanzwa nezveurongwa uhu ndokubva vatsika madziro vachiti havadi kuparadzirwa zviwanikwa zvavo. Ambuya vechikuru vanogara mujinga regomo redombo rembudzi riri mumusha wekwamhembere asi vasina kuda kudomwa nezita ravo vanoti pakatanga runyerekupe rekutengeswa kwemakomo aya vakatomboona vanhu verudzi rwechichina munharaunda mavo vachingombeya mbeya.
Takataona kaviri vachipfuura nepano panzira vachienda vakada vakayamba vakanosvika kubridge kumiruko asi zvose vatovagumira papipa rimwe zvafuti vakauya vakadai vakabva vatodzokera kudai. Takaona machina personal kuti aona mumaziso medu tikakahadzika kuti kuvanava hakuya muno kuzvakufamba sei.
Mumwe mugari wemujinga regomo redombo rembudzi valenmo mupatsi vanoti hazvigoni kuti makomo avo aparadzwe.
Inaandida kuzvii kwanzi zvekupfanywa kwegomo nekutandaniswa kunhete netsoga nekwatauda kuti ina hazvitombora hama kana kuzvinzwa kuzoyo purezidendi vakazotikanganwa kuva takutotwasone nemachaina iwayai kana vakazotorova havo kumufungu asi tichamboramira ipapasi.
Mumwe ari kudya marasha achiti makomo emunzvimbo iyi haafaniri kupadzwa ndiva Godfrey Nyamasvisva.
Hatidi rubbish yakadaro, hatitodi zvamuchose. This mountain or these mountains they must be there forever. Takakura isu gomo iri kairi tikararama negomo riripo iri, vana baba vedu vana sekuru vedu madziteguru iri takararama negomo irori iri, iheritage yakanaka kwazvo, rinoyera gomo iri.
Studio 7 yakataurawo neanga achibatsira kambani yezhenshen kufambira mapepa ekuti vakwanise kutanga basa rekuchera matombo avanoda mumakomo aya vabright chimbiro avo vakaberekerwa munzvimbo iyi. Vachimbiro avo vanova nhengo yezimbabwe prospectors association uye vari chipangamazano munyaya dzekutanga migodhi muzimbabwe vanoti kambani yevanhu vekuchina iyi haina kuzoenderera mberi nechishuwo chayo mushure mekunge vanhu vaita ruzha vachiratidza kusafara kwavo neurongwa hwekuchera matombo kubva mumakomo aya.
Ndikambani yakatopedza yatumidza bhaishi pavatomosopa zvii zvakasiita wai vakadaro vozivanga vatongokunonoa kana chireza maemotion to this extent there's no way I'm going to put my mind here. Zvavakanzwa zviri kutoitwa paintenet vakanga vato kuti nononono I think ngatinosvaka zvino zvatingonoita to be honest hazitorina interest yekuita seepita invest fase.
Vachindiro vanoti semwana akaberekerwa munzvimbo iyi vaida kuti vagari vataurirane nekambani iyi zvavanoda kuti zviitwe nevaridzi vekambani iyi munzvimbo mavo kambani iyi isati yatanga kuchera matombo asi urongwa hwavo hwakavhiringwa nevanhu vari kunze kwenyika vakatanga kuisa mashoko pamadande mutande asi vasina ruzivo nezvaiitika. Semaonero avo vachimbiro vanoti vanhu vemunzvimbo iyi vakarasikirwa nemukana mukuru nokuti ivo vanoziva zvinofanirwa kuitwa nemakambani anoita zvezvicherwa uye vari mwana wemunzvimbo iyi anoziva chivanhu chose chinofanirwa kuitwa panyaya dzemakuva. Munyori mudare ramambo Mangwende vaCosta Gatsi vakaudzawo Studio 7 kuti ichokwadi kuti kambani yekuchina yakasvikawo kumahofisi avo asi vakaiudza kuti vagari vemunzvimbo yavaida kunoshandira vaive vatsika madziro.
Takaenda ikoko takaenda ma7 villages makansira wavo nemasekretari avo ndizvo zviri kudiwa nemachina izvi asi isusu simba rehove riri mumvura ine ndimi mvura yedu mumakomo mune zvinhu yera. Saka mavhiriji edzi nemanharaunda vakatotanga kutaura ivavo.
Vakapanobata chigaro chemukuru anoona nezvekudzidzisa veruzhinji pamusoro pekukosha kwekuchengetedza nharaunda mubazi reenvironmental management agency valibati mugadza vanoti ema isati yaona magwaro anobva kubazi rinoona nezvezvicherwa rinovapa simba rekuti vaongorore kukanganisika kunogona kuitika kunharaunda kana kambani yezhenshen ikapiwa mvumo yekupadza makomo emamurehwa.
Isu tinotangira pakunge munhu atenderwa kunzi anogona kushanda ipapo takutarisa mashandiro achaita kuti achararamisa sei nharaunda dzaanoshanda ari dzichigona kuzosara dzichigona kupa pundutso. Saka tinopinda nemapepa anonzi environmental impact assessment asi pari zvino asati asvika padanho iroro vachiri kugadzwa mupavo nemaini.
Asi gurukota rebazi rinoona nezvezvicherwa vasoda zhemu vanoti bazi ravo harisi kuziva nezvenyaya iyi uye richaifereferefeta.
You went to do an investigation ka and ungatoziva kuti zvii zvinhu zviri kuitika isusu now that watiudza tinogona kuita our investigation then tokupa the response kuti zvii zvinhu zviri kuitika.
Patazoedza kubata vazhemu tisati taenda pamhepo pamwe chete nemunyori mubazi ravo vapfungwa kunaka vaviri ava vanga vasingadaviri mbozhanhare dzavo. Mukuru wesangano rinoshanda munyaya yezviwanikwa zvemunyika yecenter for natural resource governance vafarai muguu vanoti kana hurumende ikazodzvanyirira zvido zvevanhu vekwamurehwa ichibvumidza kambani yekuchina kupadza makomo aya inenge yoratidza umbimbindoga.
Hurumende yapandukira vanhu kuburikidzwa nekusainirana zvibvumirano nemakoronera asina investor ari kuuya matsotsi asina investor investor munhu anosiya nzvimbo yava zviri nani kudarika zvaakaiona iri saka iri kuitika iyi muchirungu tinoita organized crime.
Runyerekupe rwekutengeswa kwemakomo ekwamurehwa aya rwakatanga muna chikunguru gore rapera zvakakonzera bongozozo nekusagadzikana muvagari vemunzvimbo dzakapoteredza makomo aya. Hurumende iri kushorwa nevanhu vakawanda kuti iri kuramba ichipa makambani ekuchina mvumo yekuchera zviwanikwa zvemuno asi makambani aya anonzi haana chinobatika chaanowanisa nharaunda dzaanenge achishandira vamwe vachitiwo vakuru vakuru vemakambani aya vane utsinye. Makomo anoti Dombo Rembudzi, Chisena, Nyaungwe neHurekure anonzi anoera uye anobatsira nharaunda dzakaakomberedza nezvinhu zvizhinji. Ndakamirira Studio 7 ndiri mujinga medombo rembudzi, ndini Tobias Mudzingwa.